Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC
Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshelela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemugovera, chikunguru 29/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Mwara mangwana, kutakutika kwa kutuwa rani ya mwuri kwa kutuwa mwuri kwa kutuwa mwuri. Mwuri kwa kutuwa mwuri kwa kutuwa mwuri kwa kutuwa mwuri kwa kutuwa mwuri.
Tino tenda kutima kwanisa kuvanesu mchurungwa chedu cha nasi. Inindini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndichiti yesu noi zuri mchurungwa cha nasi.
Mwara mangwana, kutakutika kwa kutuwa rani ya mwuri kwa kutuwa mwuri kwa kutuwa mwuri. Mwuri kwa kutuwa 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 kutuwa pembele wa fare wa project ayito mkatine province ya Matinot 8 evolution.
Gadziriro ye sarudzo munyika iri kuendere ramberi, batore zano PF richita musangano kungai mangwana.
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera.
Batore TCCC richange riri kunhandare yerudhaka kumarondera. Sangano revaongorori vesarudzo European Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumatunhu akasiyana-siyana. Bato rezano PF rakananga kungai kumatebeleland north uko riri kutarisirwa kuti mutungamiri webato iri vamunangagwa vachange variko vachitaura nevatsigiri vavo. Bato reCCC rinoti rinotungamirirwa nava Nelson Chamisa richange ririwo kunhandare yerudhaka kumarondera. Tatanga nekunzwa urongwa wezano PF kune vakafanobata chigaro chemukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vafarai muroiwa marapira.
Isusu sezano PF taka rongeka, taka gadzirira, taka temunokerwa nemusi wa 23 August kuti usvike kuunganidza kwatirikuita masabota edu nevanotitsigira tava kutopembera nekuti isu sezano PF tirikutumato zviri pachena kuti vamunangagwa nekuda kwemabasa avaita pakusimudzira ikonomi kungava kumanufacturing, mining kana agriculture. Zviri kuratidza kuti vatora Zimbabwe kuisimudza pane chimwe chinhano chekunaka. Zekuti isu tukuta marani ekupendera tisizia kuti nisa 23 August momo hindi ya Zimbabwe ini ndizi vetura wa mnangazo.
Tirukunzu wakuti musuwe shondo ibatai kumatevele lenduku chaka mire osei chirongai chocho.
Muzwara mangwana mbuta tukuta provincia wa rani yedi kumatevele lenduku uko tinenge tisisanga kwa wane kumatunote na wa mnangagwa kuti wapendere wa fare wa project ayito mkatine provincia ya Matinot 8 evolution. Harukura kiza kuti wa president wa mnangagwa avana njube nechete ya wariku waka. Varikuti each and every place kana tingati nzimbo yega yega iri kufanga kuti iwanike ine chairi kugadzirirwa nehurumende inovakwa iyo nebato rezano PF.
Mamuri kufamba uwu munyaya dzemhirizhonga dzakamira sei?
Mhirizhonga mukati mekuraramisana nekurarama vanhu vachisangana hamushaiko kukonana nevamwe vasati vakuziva nzira dzekuti mukukonana tinofanga kuwirirana uye munhu nomunhu unokufanisa kuti aite chaanoda. Ndosa kani mchona watu pano itanyaya kuti kuwa itawe CCC akuwa zawe ZANPF. Taita uwe ZANPF akuwa zawe CCC. Asisho kura katoga na mamuna ngagwa. Ndile kuti iwo mtunga niruwe Zimbabwe yose. Iwo wariko kuridira kuti ndapa we noru nyararo. Taka tine kuridira wa noru Zimbabwe kuti ndati mambayi tine runyararo. Nekuti anuma election. Taka matarisa tichimira pa chokwadi. Hakuna mirizhonga.
Vakafa nobata chigaro chemukuru wezve kufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai muroiwa marapira vange vari parunare kuHarare. Tanzwawo kune mukuru wezve kurongwa kwemisangano kubato reCCC vaAmos Chibaya.
Ndizori kumarondera kwati kuronga Star Rally ichavungana muri yose yemashumiri isiri kuita mangwana kuri Dhaka Stadium.
Maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumarondera kwamuri kuronga kuita musangano.
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro. Saka tiri muno marondera maturi kugadzirira kuti ava vachazenge vapurezidenti wenyika Zimbabwe kutanga musi wa 24 August baba vachamisa vazotaura nevana vemash east nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera muri yeZimbabwe kutanga musi wa 24 August apo pavanova president wenyika.
Mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here?
Mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kuri Dhaka Stadium mangwana muno umarondera. Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana chandingangoita panguva ino mukoma Ivan ndechekuti mhuri yese yemash east ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga vapurezidenti venyika yeZimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa 24 August.
Tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku.
Munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naro uri kuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse. ZANU haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarika vachitsatsarika zvemhirizhonga ndozvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kwebhulumangu bhulumangu approach vanongoti haiwa kana ari madhende ezanu tinopfeka kana zviri nyaya dzeslogan ezanu tinongoita asi kana kwaa kuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira asi tirikurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandoitwa nezanu kubva katipfeka madhende avo mongopfeka asi musi wekuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa 23 August.
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vari parunare kumarondera neStudio 7. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nhasi muHarare, mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi amai Beat Martin Ruzowish vati ongorori nyaya dziri mumatare dzakakosha kugaro ravo ravachabudisa mushure mesarudzo dzeZimbabwe.
And we are following all aspects of that process.
Tokuteverera zvese zvesarudzo kusanganisira nyaya dziri mumatare. Tanga tiri kutoenda kumatare kwanga kuchinzvika nyaya idzi tichinyatsoongorora zviri kuitika kumatare. Tichiteverera kusvikira nyaya idzi dzapera kumatare. Tichanyatsotarisa nyaya idzi nemitongo ichapiwa nekuti yakakosha paongororo yedu yesarudzo.
Vawedzerwa vachiti Zimbabwe inofanirwa kuzadzikisa zvisungo zvejekerere zvayakapikira mukuita sarudzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaIgnatius Sadziwa vachitungamirira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati zvakakosha kuti vaongorore nyaya dziri kumatare sezvo dzichiratidza kuti sarudzo dzeZimbabwe dzafambiswa sei.
Ndofinga nyaya yanyanya kukonzeresa kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yenyaya dziri kumatare. Edzimoswa nyaya dzesarudzo makaona imi mazuva mashoma pera enyaya dzemaMP eCCC gumi nevaviri vaya vakazonzi havachakwanisi kumira munyaya dzesarudzo. Zvakarewo kune nyaya dzakawandawanda dzazara kumakotsi kweduku maererano nemakandidhetes amwe ari kupinda ari maviri maviri. Saka iyo inyaya inonyanya kushungurudza, inyaya isingazoiti zvakanaka kuti sarudzo dzinge dzichiitika nekuti mazuva mashoma na kuti tipagadzirwe ballot papers. Saka inyaya inotomisa mabasa ezeki kuti asafambe zvakanaka.
Vasadziwa vatiwo kunyange hazvo European Union iri munyika dambudziko ndere kuti magwara vanobudisa mumashure mesarudzo ana zvaanonyanyobatsira nyika.
Maripoti anobudiswa nemaobserver missions aya haanyanyi kuzo vane zvaanochinja zvakanyanya nekuti tane nguva zhinji isusu tichingoona panopera sarudzo pachizobudiswa zviga zvinanzi zvinofanira kunge zvichiitika asi hazviitiki kana muchiri kurangarira European Union ine zviga zvayakabudisa zvakawanda kwazvo pasarudzo ra2018 zvichinzi zvinofanira kunge zvichitevedzwa asi zvizhinji zvacho vatingatoti 80% kana tichiongorora hazvina kunge zvichiiza
vaongorori vesarudzo veEU vanoongorora kwenguva yakareba vakatotanga kuongorora sarudzo vachiti chinangwa chavo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mava nevaongorori 150 nyika 21 dziri muEU dziri kushandawo neCanada Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe muna 2002 Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo veEU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vasvidza Zimbabwe izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara Zimbabwe yakakoka nyika 64 uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuyambira mauto nevanopfurikidza mwero vakapidigura hurumende yekuNiger kuti rubatsiro runosipiwa nyika iyi neAmerica ruchamiswa kana vakasaburitsa vaive mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoumi muusungwa nekuvadzorera pachinzvimbo chavo semutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro kumusangano nevatori venhau vari kuAustralia kwavari kushanya. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Chinganidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona amai Patience Chimombe vanova ivo nekambani inogadzira maearing, manecklace nezvimwewo vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana muno muAmerica. Kambani iyi inonzi House of Stone.
House of Stone Creations tinogadzira magifts are African inspired. Since coming here ndaitaga magifts ekupa shamwari ekupa hama mabirthday gifts nechichi asi handina kuona zvinhu zvinoaita identify nekwandinobva saka I started making all my own gifts. Ndinofarira maearing, so I started making my earring. Mukadzi, I designed this myself. Mukadzi akasunga dhuku.
Makafunga sei kuti mutange business iri semudzimai imomo muAmerica? Zvaisina kuoma here?
Zvinga zvakaoma asi kuti ndagara ndiri munhu anofarira ndinoti ndinofarira kubika ndinofarira kugadzira tunhu saka ndinogadzira tunhu twakawanda kusvika ndaona kuti vanhu zvinhu zvandiri kugadzira izvi vanozvifarira. Dzimwe nguva ndaipa murume wangu kuti aende nazvo kubasa kana kunopa shamwari uye ndine shamwari yangu yaitwa mabirthday kana kuti pamapati ndomugadzira zvinhu akati kuwadii watengesa zvinhu zvako izvi because zvinhu zvako zvakanaka. Ndomatangira ndakaita kati regai ndigadzire ndopandakatanga kudizaina. zvakati wandei wandei.
Ari zvino tinoona kuti mune zvimwe zvinenge zvine mutupo kunoshwambisa sei.
Chimwe chandakaona sesu maAfricans tinoidentifya stereki nemitupo yedu kunyanya varume, isu nesu yedu vakadzi asi varume kunyanya. Saka ndakaona chiri chinhu chakanaka uye chiri chinhu chinofadza kuti uri munyika yevatorwa yatiri iyi kuti ukaona chinhu chinoti iwe chinotaura zita rako, chinotaura mutupo wako, you identify and you feel closer to home. Saka zvakatanga pandakagadzirira murume wangu, murume wangu anoiranisha, saka ndiye ripeti rake ndobva ndati ndinomuitirei something chiri different. Pane kuenda ndonotenga keke kana unotenga doro isapindi chaanokwanisa kukanganwa. Saka ndakamugadzira wallet ndobva ndanyatsodetemba nemutupo ndikanyora zita rake nemutupo wake ndikati maita Misha, maita Shava, ndichienda ndichienda. Ndomatangira ndakaita kugadzira. Ndinoita pamametirosi akasiyana, tinogona kuita papuranga, tinogona kuita pamawaleti, tinogona kuita paledha, zvakangosiyana siyana. Saka munhu anongondipa mutupo wake nemadetembero aanoti adetembe choisa ipapa patoto personalizer as a gift kana kuti yake iye pachake zvaanenge achida kuita.
Vakatambira sei baba pamakavapa gift?
Vakafara zvekuti nhasi unowangu ari kutaurira mumwe munhu angauya kuzotenga akati iye anzi uku ndokunonzi kufisha because ndoti ndikavhura wallet yangu kudai wanike wallet yakanyorwa zita rangu yakadetembwa mutupo anzi ndobva ndatosvika nayanga iri $5 ndakutopa iri 100 kana 200 anzi uku ndokunonzi kufisha kwawandiitira uku. Saka vakaifara zvekuti ende nhasongo ari kutotaurira wangu kuti ukadaro kumurume wako unenge wamugonera.
Tiri kuona zvakare mune zvikwanisiro izvi zvokuzvinoshandiswa pamabhaibheri zvinofamba
aya makava ekuisa pamabhaibheri. Saka chandakafunga ndakafunga kuti futi pamabirthday ivi vanhu vanoda zvinhu zvinoidentifya navo futi handiiti yekuprinta, ndinoita yekuengrave. So zvandinoita ndinotora bible verse yako kana zita rako tonyora zita rako. Saka iyi yatinayo yakanyorwa kunzi ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naKristu anondisimbisa. Ivhesi iri muna vaFiripi 4:13. Saka zvinhu zvakadaro anenge ari mapresence for your fellow African colleagues, whether ndiwe kuNigeria, wekuZimbabwe, wekupi, tinogona kungonyora nechirudzi chavo ichocho kana nechishona kachindeveni or whatever, even a drawing or even a picture yaunoda iweyo yaunofarira, we can also do that.
Tinoona zvakare kuti muri kuita zvekubika chimukuyu.
Ehe, chimukuyu kubva zvandakabva kumusha ndaiita chekusuwa chimukuyu nebrufosi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives, upenyu hwedu chamunogaropiwa svondo rega rega naJonga kandemiri weStudio 7. Nasi muchachipiwa neni tine hurukuro namuzvare Marian Muchatikwa, avo vanoti vanorarama nebasa rekutengesa bonde vari kuHarare. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ngemuchati kutaura nezvacho ichi, ini ndiri kupinda pakuti ini ndomararamiro angu ndinorarama nekutengesa bonde.
Ini basa iri rekutengesa bonde makare tanga riini?
Basa rekutengesa bonde ndakatanga muna 2000.
Saka veukama vakatambira nawo nazvo sei pamakazvitanga?
Veukama vakamboita sekakundiramba nekundirasa nekuti vakaona kunge basa randakuita rinoshoresa mhuri. Asi inini ndakarambawo ndakangomira semunhu kana vaindiramba panguva yacho iyoyo, asi vakazoguma vaakundida.
Ngatitariseiwo kuti imi chakakusundai kuti muti ini ndoo basa randakuita iri chii?
Inyaya yekufirwa nemurume nekuzoshayawo hama ingagone kukubatsira. Zvakare ndakanga ndine vana vaida kuenda kuchikoro, vaida kudya. Iniwo pachezvangu ndaida kugeza, ndaida kudya, ndaida kurarama.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Tinonzwa zvakawanda wanda.
matambudziko edu mukutengesa bonde mamwe chete ndizvo zvimwe chete zvekuti unogona kuti dzimwe nguva wakamira pamushika shika uri kutsvagawo mari pane munhu anokutora kuenda newe onorara newe obva kuti handisi kukubhadhara wakazvioda kupi chechipiri vemutemo chaivo chaivo vanofanira kunge vachitidzivirira akakuwana uri ipapo anoti wasungu oenda newe ota kuti ndikurege ndipe bonde zvakawanda zvatinosangana nazvo kumukubatwa chibharo hatichatotauri because handigone kutonomhangara kuti ndabatwa chibharo inge nchinzi wazombobatwa wakapfeka sei nekuti nguva zhinji manheru tinenge takapfeka kunge kakushama
ko pamutemo apa pamire sei tinonzwa vamwe vachiti hazvitenderwi vamwe vachiti zvinosungisa zvakamira sei
ipo zvinotazoita ukama nemapurisa kariko taisungwa taiendeswa tichinzi loitaringi tichinzi chichi asi iko zvino takazogadzira ukama hwatakagadzira nemapurisa vaakukwanisawo kutiwo ndikasvika ndichigona kuti ndabva uko ndandimhanyiswa nemunhu kana ndabatwa chibharo nemunhu kana kuti ndadii aiwa iko zvino vanokwanisa kundivhurira dhoketi asi kareko taitonzi bvai parapa mahure chichichi asi iko zvino nemaorganizations akugona kungoti miririrawo taakukwanisa kuvhura madhoketi vanhu vakukwanisa kusungwa
saka iro bonde iri rinenge richimbodhura zvakadiko zvinotengeswa sei kwamunozvitengesa uku
bonde zvaro rine mapuraivhesi ndochokwadi iye zvino nekuti hatina nyika yedu yakaoma kuna ane mari tiri kutiwo short time $5 ukawanawo naiti ye 15 unenge wapinda $10 iwayo ndo manaiti nema 15 ukazowanawo mhene chaiwo nenguva usongotiwo imhene ndiyangatoburitsa 20 asi mapuraisi edu ndiwayo short time 5 pamwe 5 yacho haibude $3 $2
saka varikowo here vanotoroorwa vari mubasa irori votonzi vaenda kushifti vanodzoka
zvekutoroorwa tichimirirawo varume vedu vachibva kubasa tichitopiwawo mari tichiverengawo sevamwe vakadzi vari mudzimba tinotozvida asi kuti hatitozivi kuti ndofunga inini ndinogara nchimbotaura kuti ndofunga inini ndakatukwa because haumbomuwane munhu anoti ndakuda kugara nemwe mumba vanhu vanenge vachingotiwo shotime yemari ungotiwo 5 motoita zve5 anenge atiwo 90 mari ndotiwo 10-15 tongoitawo zve15
nditarisewo kuti kunze uku kune zvirwere zvepabonde zvakawanda imi muri kunzvengana nazvo sei mubasa iri
nyaya dzezvirwere zvepabonde hatingatisi tiri kunzvengana nazvo sematauriro amaita kuti muri kunzvengana nazvo sei kwete hatisi kunzvengana nazvo bonde tenichida kutoti riitwe rakadzivirira nekuti makondomu tinomawana isu kumaorganizations tinomapiwa mahara asi unotobvarurirwa kondomu iroro
ndezvipi zvavanokubatsirai nazvo vemasangano ava
mubvunzo wenyu ndaufarira kune organization iriko inonzi sesha sesha ikliniki ino zotibatsira kana tichinge tasangana nedambudziko rekubatwa chibharo dambudziko rekunge ndakurwara neSTI dambudziko rekuti ndatestwa ndaita positive ivavo ndimama ichocho chimama chedu manje chinotibatsira zvekutoti izvezvi ndikatoti ndiri kurwara ndinongomuka ndakananga kusesha aiwa vakatisena vanhu vavo aiwa zvinhu zvacho zveikoko zvakarongeka ukaenda kokusesha uchichema vanotaura newe vokubatsira vokuudza kuti unofanira kubatsirika wakadai izvezvi uri kurwara rikati kurape asi uchibva pano chibatsirika wakadai
kone chimanje manje chizvino zvino chaveko ichi tinonzwa kuti kwanewo varume vanotsvagawo vamwe varume madzimai anotsvagawo mamwe madzimai munombosanganawo navo here mubasa renyu iri
vechirume vanotengesera vamwe varume tiri kungoita kunzwa kuti variko bhata havauye pamushikashika wedu watinomira isusu havauye asi kune vakadziwo vanotouyawo vanodawo vamwe vakadzi asi munongozvidziwo kuti isusuwo zvedu takangorerwawo kuti vanhu izvozvo hatingateereri tinotaura kuti ibva pano
aiwa tataura nyaya dzakawanda vanzvadzi tichi
kune vari kuda kutobuda mudzimba kana kuti vari kuda kungotanga kupinda musex work chinorema chimuti ichi chinorema musatiyemure zvenyu matambudziko atinosangana nawo handitode kutarisira kuti mwana wangu agosanganawo nawo
aiwa vateereri mange makateerera kuna muzvare Marian Muchatikwa avo vanorarama nebasa rekutengesa bonde vange vari parunare nestudio 7 vari kuHarare teererai zvakare svondo rinouya apo Jonga Kandemiri achakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu
chikwata ichi nasi Charoa 4852 ne Fijim Cape Town Convention Center.
Di Michael Kariati angave kutipa nau zirikuitika munezve mitambo. Musoro wenau pamitambo iyi urichiti chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedyo nekubuda mumakundano e2023 Netball World Cup zvichitevera kurowa zvekare kwachaitwa nhasi. Tidzokere kuna Michael Kariati atipe nyaya yacho zvizere.
Chekwata ichi nhasi Charoa 4852 neFijim Cape Town Convention Center. Zuva rimwe chete chichangobva kurohwa 86-37 neAustralia. Zimbabwe ndiyo yega isina kana point mugungano iri zvichitevera kurohwa kwaitwa Tonga 85-38 neAustralia mune mumwe mutambo weGroup A. Australia yave nemapoints mana, Tonga neFiji dzine mapoints maviri, Zimbabwe iri pasi pasi isina kana pointi. Zimbabwe inofarira kurova Tonga mangwana, yovimbawo kuti Fiji inorohwa neAustralia kuti maJames arambe aine mukana wekuendera mberi nemakundano akakosha aya. Mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Mutsago vanoti pamira Zimbabwe apa pari zvino pakaoma.
Panenge patishate kuma James wedu ava, nekuti izvozvi se must win game rari kutamba neTonga rokupedzisira, nasi tarohwa neFiji. Izvo zvinoitira kuti isusu kuti hatina mapoints, saka panamba 3 tokona kutadza kuti kukwana. Saka tofanira kuti tohwina neTonga tonamatawo kuti Fiji icharohwa neAustralia.
Mune mumwe mutambo watambwa mangwanani anhasi zvekare, Jamaica yarwa Wales 75-40. Mune mamwe makundano eWorld Cup ari kuitwa enhabvu yevanhukadzi, Sweden yazambura Italy 5-0, France yakundawo Brazil 2-1. Chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana mangwanani apo iri kusangana neSouth Korea. Musi uyo Germany iri kusangana neColombia. Muteveri wemutambo uyu vakudzaibere vanoti kunyange zvikaita sei mukombe World Cup uyu uri kuenda kuAmerica kana kuGermany. Totarisa makundano eCasolaga Premier Soccer League. FC Platinum iyo ine mukombe weCasolaga Premier Soccer League e nasi yarwa pamusha payo muMandava Stadium 2-1 neShesham iyo iri kurwira kuramba iri muPremiership. Chicken Inn 2-1 Manika Diamonds 3 Blue Chiefs 1 ZPC Kariba 1 Cranbourne Bullets 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael. Totarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo rekutsvaga vachavavhotera musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedo nekubuda mumakundano aya e2023 Netball World Cup zvichitevera kurohwa kwayaitwa zvakare nhasi. Tabve tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA.